Nairi ponde kuti triple C hapana kwaiti kuenda tikutosimba zvakatopfurikidza nekuti ezvinezvi vanhu vava pachokwadi kuona kuti zviri kuitika izvi hazvisi fair and tikuona kuti munhu anganzi ari kurecola vanhu from parliament haasi nhengo yedu wekutumba nekwembudzi kuri kusponsor nezanu PF.
Vamandaza, hanzi dambudziko rabata triple C riri kukonzerwa nezanu PF sezvamazwa zvichitaurwa navamuringai.
Zanu PF ine bato rayo rinotungamirirwa navamunangagwa nevanoritsigira vakafanana nesu. Hatinei nechekuita nezviri kuitika mumusangano wetriple C, uyezve hatinei nechekuita nenhengo iri kunzi SG kana kuti Secretary General weTriple C anova tichavanga. Ivo veTriple C ngavachitarisa vari vega kuti achakonzeresa kuti manapuke naaninge ape chii, istrategic ambiguity here kana kuti ndo chiya chakamboita kuti vaise macandidates akawanda wanda kutotaura nezvazvo kutovapa mbiri, otherwise hatifanirwa kunge tichionekwa tichitombotaura nezveTriple C.
Vamuringai, chii chiri kuita kuti bato renyu risagadzirisa matambudziko arimo? Nekuti dai takatonzwa bato rakatodzinga kana vashaba ngwava.
Hatina dzinge munhu who doesn't belong to our party vajonga. Tikuona kuti zano zvayakundikana kuimplementa zvese zvedevelopment vave kutamba nhodo neupenyu hwevanhu vemuzimbabwe, asi tinoziva kuti vanhu vemuzimbabwe vakachangamuka kwari negore vari kuziva kuti muridzi wechidhoma izanu PF. Vachabangwa havasi memba yedu, ivo zvavari kunyemedzera kuzungaira handisi kuziva kuti why.
Vamataza, tichiona danho rakatorwa nebato retriple C rekuti nhengo dzisaende kumakanzuro neparamende, munoona riri danho rakaamirawo sei?
Iro vachamisa hatione vachikunda imomo mavo mukupati mavo imomo, nekuti zvovagara vasiri kuwirirana nevamwe vavo mupati imomo. Kunze kwazvona, vanhu vaende vakapiwa mandate nemaconstituents avo, vakange vasisaende kunovamirira kureva kuti vari kuti vanhu vavo vakavakavhotera vakavatambisira nguva. Kunze kwazvona, vanhu vari mumaconstituents iwayo vari kuda vamiriri vavo zvisinei kuti akamuvhotera kuti kana kuti haana. Ipfungwa dzisina kumira zvakanaka, asi Triple C iri kushandisa strategic ambiguity, anything chinogona kungoitika muTriple C.
Vamuringai, danho rakatorwa nebato renyu rekusaenda kumisangano kana kuti rekusapinda muparamende nekumakanzuro, manzwa zvataurwa navamandaza, munoti iwe mene danho iri?
Aiwa, injury to one is injury to all. Tinogara tichitaura isusu kuti Zimbabwe and constitution inotaura iyo kuti munhu wese ane kodzero kuti arepresentwe nevanhu vaanenge vavhoterwa. Kudedzwa kuri kuitwa nemarecall ari kuitwa nemunhu wezanu PF uyu vachabango ndokuri kuda kudisenfranchise vanhu over 200,000+ pamaMP avarecola zvisiri pamutemo. Tiri kuvaudza vamandaza kuti munhu anorecola vanhu kupati yedu inonzi Triple C ndevachamisa sapresident weparty, noti vachabango. Vachavamwa havasi mimemba yedu, imi ndimuri kuvashandisa.
Vamataza, vachamisa vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano dzinotungamirwa nevamakereke kana wokuti Sadhaki ipindire. Mungaona zvichiitika here izvi?
Kubvira pauya vamunangagwa 2018 vakashedzera vakati ndine open door policy, tinoda kushanda pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Vakati vese vakanga vavakwidza muna 2018 ngavauye tipote tichishanda tiri pamwe chete tichikurukura matambudziko atiri kusangana nayo munyika yeZimbabwe. Izvozvi vakunda zvakare musarudzo dzabvamukuitwa izvi. Vakati ndichaunza zvakare Poland nekuti vakaona kuti inounza maviews akawanda anobva kumapata akasiyana. Naizvozvo vachamisa kana vari umwe wavakakwikwidza, ngavazvityorewo sematyorero ari kuita vamwe, vaende vanogara vari pamwe chete nevamwe vachikurukura zvine chokuita nenyika.